manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 24/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongi wedare ati ngavaitwe pamberi pedare zvizhinji zvizoongororwa pamutongwa nyaya yavo. Saka pari zvino ngavabude havo vaende kumba asi vabhadhare chibatiso $50 mune mumwe wavo.
Nengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nezuro dzinobviswa pari yechibatiso nedare redzimhosva muHarare. MDC inotungamirwa naNelson Jamisa inozivisa mapurisa kuti icharatidzira svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu reMashonaland West. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Terry Trent voremekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzesangano reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, idzo dzakaramba kubvisa faindi nezuro pamhosva yadziri kupomerwa nemapurisa dzamiswa nhasi pamberi pedare raMajor Street muHarare. Gweta renhengo idzi vaJeremiah Bhamu vanoti vasungwa ava pamwe negweta ravo vaDoug Coltart nemumwe asiri nhengo yeATUZ vabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu pamunhu ndokubva vaburitswa muusungwa kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Taisa chikumbiro pamberi pemutongi kuti mhosva yavari kunenedzerwa iyi haisi mhosva pamutemo. Nekuda kwekuti zvavanga vachiita ndizvo zvinhu zvinotarisirwa kwavari sevamiriri vevashandi kuti vape zvinyunyuto zvavo kuti mari dzavari kuwana dzichaenderana nebasa ravo uye nekurarama kwavo sevashandi. Naizvozvo havangasungirwi kuti vaita basa ravo uye vachitevedza zvirumbumbiro renyika. Mutongi wedare ati ngavaitwe pamberi pedare zvizhinji zvizoongororwa pamutongwa nyaya yavo. Saka pari zvino ngavabude havo vaende kumba asi vabhadhare chibatiso $50 mumwe nemumwe wavo.
Vabhamu takanzwa nezuro zvichinzizvo mapurisa akanga ati nhengo dzeATUZidzi dzibvise faindi. Chii chazopa kuti vamiswe mudare nhasi?
Faindi inobhadharwa hunge munhu achibvuma mhosva yaari kunenedzerwa kuti apara. Semaonero edu uye sekutumwa kwataitwa nenhengo dzeATUZ havasi kuona mhosva yavapara. Naizvozvo vari kuti nyaya yacho ngaichitongwa tione kuti pane chokwadi chaicho ndepapi.
Vabhamu, pane mashoko ekuti vamwe vavo vakakuvadzwa pavakasungwa nemapurisa nezuro. Nyaya iyi maisvitsawo here mudare?
Hongu ichokwadi. Chekutanga chandoda kujekesa ndechekuti pavanhu vasungwa ava havasi vose nhengo dzeATUZ. Kune vamwe vakaita saSimon Dhuri anga achimirirwa namuzvarefa dzaimaheri. Akanga angoendapo achida kununura mai vake vakanga vokuvadzwa vachizvindikitwa nemapurisa. Saka akabva asungirwa kuti sei ada kununura mai vake akasanganawo nekurohwa nemapurisa mukununura mai vake ikoko. Kwozoita zvakare rinwe gweta rinonzi Douglas Coltart. Akanga afonerwa nenhengo dzeATUZ vachiti ndiwe gweta redu, mapurisa ari kutaridza kuti vari kuda kutisunga pano, chiuya utibatsire utimiririre panyaya iyi. Paakasvika achida kunzwisa kuti zviri kufamba sei, naiye wakabva atanga kuzvindikitwa nemapurisa akatove nembonje dziri kutooneka.
Vabhamu, tiri kuona kuti zvo pane mumwe mutongo wakambopuwa zvakare nedare wokuti mapurisa haana kodzero dzekunge achisunga nengo dzeatuzi kana dzichinge dzichida kusvitsa zvichemo zvadzo kuhurumende. Sei izvi zviri kuramba zvichienderera mberi nekusungwa kwavo?
Handingakwanisi kutsanangura kuti sei zviri kuenderera mberi, asi semaonero angu uye mafungidziro angu, mapurisa haasi kuita basa nemazvo. Haasi kuongorora vasati vasungwa kuti apa pane nyaya here kana kuti hapana. Vari kungoita gumba wakumba, kungoti chero pavangoona paine vanhu chipoka chevanhu, vanhu vavo ngavatosungwa vaiswe mutorongo, vasingacherechedze kuti chaita kuti vanhu vange varipo ichocho chii. Zvakare mapurisa haasi kuverenga magwaro emutemo, nekuti mutemo unoti kana muchiita zvinoenderana nevashandi, hamukodzeri kuti musungwe nenyaya dzakadaro. Asi mapurisa achiri kungosunga. Hatingati mapurisa hazivi mutemo, asi kuti mapurisa haasi kuda kutevedzera mutemo.
Ndapi matanha muri kutora imi vabamu segweta riri kumirira vasungwa ava, ekuona kuti izvo mapurisawo atorerwawo matanho kuburikidza nekutyora kwaari kuita?
Isu semagweta zvinyinyito zvedu tinongoisa pamberi pematare, kuti matare angoramba achipa mitsungo inochengetedza kodzero dzevanhu. Saka ndozvatinongoramba tichiita. Chekutanga, tinourira kodzero dzavo kuti vaonekwe kuti hapana mhosva yavakanga vapara, uye nedzimwe nguva tinozotsvaka kuti vachiripwa mukushungurudzwa kwavanenge vaitwa.
Gweta riri kumirira nhengo dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunhare vari muHarare. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti icharatidzira svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu remashonaland west, uye yakatozivisa mapurisa nezuro kuti ndizvo zvayaronga kuita. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wedunhu vaRalph Magunje vanoti vacharatidzira munzvimbo shanu dzinoti Chinoi, Chegutu, Kadoma, Kariba nekaroi musi wa20 Nyamavhuvhu.
Tichitevedzera constitution yedu, kana tichida kuita mapisa emotivation tinoita anonzi mapolisi notification. Saka takaita mapolisi notification edu emaurban centers, mataundi ese emumashonaland west. So saka
vamagunje vatiwo kurambidzwa kuratidzira kuri kuitwa nemapurisa kunotyora mutemo yenyika, uye mapurisa ndiwo ari kutotyora mutemo nekurambidza kuratidzira.
Kurambwa kuri kuitwa kuya kuya kutotyora mutemo, saka vari kuaramba vaya vaya kusasira vari kutotyora mutemo.
Vamagunje vanoti nhengo dzavo hadzisi kutya kusungwa sezvo kuratidzira iri kodzero yavo, vachiti vacharatidzira kunyange mapurisa akavarambidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west vaClemens Mabwazara kana vatambira chiziviso cheMDC. Asi nyanzvi munyaya yezvematongerwo enyika, uye vari mwana weimwe nhengo yakavamba bato rezanu PF vaGeorge Nyandoro, vaIsraeri Nyandoro, vanoti zviri kuda kuitwa neMDC zvakafanana nemunhu ari kuteya nzou neriva.
Saka ina handione kuti kumwe kumaareas kwese kwakarambidzwa muno muchinoyi demonstration ingabudirire, nekuti zvakangoitwa vamwe ndizvo. But ini zvandinoona ndezvekuti maybe utungamiriri weopposition huri kuno unongodawo kuti huvewo maamburera ekunzi vakamboedza vakarambidza. I don't see them succeeding.
Vanyandoro vanoti kuratidzira hakusi chete kunoita kuti vanopikisa vanzwikwe nehurumende.
Demonstration haisiyo nzira chete yekuti hurumende iripo ikunzwei. I've seen it kuti maopposition kunyanyanyanya vachamisa vakapiwa ino open forum yekuti vaititaurirana. Ivo ngavaendeko vachitaurawo mafacts avo kune vamwewo vane mapata avo variko.
Asi mumwe mugari wemuchinoyi uyo asina kuda kuzivikanwa nezita anoti kuratidzira kuri kurongwa mudunhu remashonaland west hakubudirire nekuda kwekushandiswa kwemapurisa zvine chisimba.
Habudiriri nenyaya yekuti izvo mapurisa nemasoja vari kupindira mukati mazvo, saka hazvibudiriri.
Toro MDC rakarambidzwa kuratidzira mumaguta anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo nemutare uye nhengo dzaro dzinosanganisira sachigaro webato muzvari Tabita Kumalo pamwe nemurongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira. Vachibaya vakamiswa pamberi pedare nezuro muHarare vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Chikumbiro chavo chichanzwikwa zvakare nemuvhuro sezvo hurumende iri kuti vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachibaya vanogona zvakare kupara imwe mhosva. MDC inoti iri kuronga kuratidzira sezvo isiri kufara nemabatirwo ari kuitwa zvinhu munyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo inoti haivacherechedze semutungamiri wenyika kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatsigira zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vaMnangagwa ndivo vakanga vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano ravana chipanga mazano muAmerica reFreedom House rinoti Zimbabwe inofanirwa kumisa kusunga kwairi kuita vanhu vanopikisa uye inofanirwa kuferefeta kurohwa pamwe nekutochwa kuri kuitwa vanhu nehurumende. Mukuru wezvirongwa zvemuAfrica musangano iri vaJohn Temin vanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe, kutyorwa kwekodzero dzavo dzekuungana pamwe nekutaura vakasununguka. VaTemin vati kutyorwa kwekodzero kuri kuramba kuchienderera mberi zvisinei kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa Zimbabwe itsva pasi peutongi hwavo. VaTemin vanoti kana Zimbabwe ichida kupedza zvechokwadi inofanirwa kusiya maitiro ayo akashata uyezve inofanirwa kusunga vose vari kutyora kodzero dzevanhu. Taedza kubata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende, asi nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Mukuziya nyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu kuti tinzwe maonero avo.
Maonero angu gwaro raburitswa neFreedom House riri kungodzokorera pfungwa imwe chete iyoyo yekuti nyika yeZimbabwe yadzokera mukati nematambudziko kuburikidza nemhirizhonga dziri kuitwa chisanganisira kusabatwa zvakanaka kwekodzero dzevanhu nehurumende. Taona veruzhinji vachirohwa vachiedza kuratidzira vanopikisa hurumende, vadzidzisi vari kuratidzira vachisungwa vachirohwa vatori venhau. Saka kubva pabhava Mugabe muna 2017 tariro yepasi rese range rekuti Zimbabwe ichaita zviri nani pamunyaya dzematongerwo enyika kuti utongi hwejekerere huchati wedzerei. Asi chatiri kuona ndechekuti hapana sanduko iri kuitika nekuti utungamiri hwavaMnangagwa hwangoramba huchienderera mberi kubva pakasiwa navaMugabe. Nangozvo mashoko avanotaura kunze kwenyika, mashoko avanotaura mukati menyika ari ekuti vari kuunza sanduko. Chokwadi chaicho chiri kuitika ndechekuti sanduko inenge iri kuti netei tichitarisa mabatiro avanoita vanhu kunyanya avo vanovapikisa pamatongerwo enyika, vashandi vasiri kufara nekukwira kuri kuita mitengo, mari dzisiri kukwana kunetsikana nekwenyika nemagetsi nemafuta ekufambisa nezvimwe zvakadaro.
Zvii zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko rekutyorwa kwevanhu muZimbabwe?
Chiripo ndechekuti dai vaMnangagwa vazadzisa mazwi ari pamuromo pavo nekuita saka zviito zvavo nemashoko avo zvakatana. Saka zvinoda kuti zviito zvavo nemashoko dai zvafambirana. Mashoko avo ari kutaura ndevekuti ivo mutungamiriri ari kuunza sanduko achaunza kuchengetedzwa nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Saka zvakuda kuti dai zviito zvemapurisa, zviito zvevatsori, zviito zvemasoja, zviito zvevashandi vehurumende zvachienderana nemashoko aya. Saka pane mukaha kana kuti pane mupata pakati pemashoko nezviito. Saka zvirikuda kuti vaMnangagwa vaone kubatsirwa, zvingave nekuti veSADC vatungamiriri veSADC vakaita sevana Ramaphosa vekusouth Africa, vakaita sevana Magufuli vekutanzania vangobva pakungoti zvirango zveupfumi ngazvibviswe muZimbabwe. Asi vatarisewo zvikonzero zviri kuitwa kuti zvirango zveupfumi izvi zvirambe zviripo. Zvimwe zvikonzero zvacho ndezvekuti hurumende yeZimbabwe yaramba ichityora kodzero dzevanhu.
VaMukundu, munoona SADC yakazvipira here kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe?
Faro wangu ndewekuti SADC yakuzoona kuti muZimbabwe mune dambudziko. Asi vari kuita sekunge vangobatira nyaya iyi pahuro, havana kunyatsoitarisa yese. Munhu akavhunzwa kuti nzou yakaita sei, asingaoni akabata muswe anoti ha nzou yakaita setambo, asi iyo nzou yakakura kudaro. Saka Sadhaki yangobatira nyaya iyi pasipo, pangoti zvirango zveupfumi ngazvibviswe. Asi chikuru chiripo ndechekuti vana vemuZimbabwe varoda kubatsirwa kuti vataurirane pache zvavo. Saka Sadhaki ine basa hombe rekuti iyananise vamunangagwa navachamisa.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu vachitaura vari parunare vari muHarare. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tererai Trent mumwe wemadzimai anodarika gumi ari kuremekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro apo zviumbwa zvavo zvichaparurwa muguta iri. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Trent vari kuremekedzwa pamwe chete neshoroma yechidzimai yemuAmerica Oprah Winfrey. Dr. Trent ndivo chete chizvarwa chemuAfrica chine chiumbwa chichaparurwa nemusi wemuvhuro. Dr. Trent vakawana mukurumbira mushure mekunge vataura noroondo reupenyu hwavo pachirongwa chaOprah Winfrey. Dr. Trent vanoti vakaroodzwa vachiri mudiki, rinova dambudziko rakasanganawo naamai vavo pamwe navanambuya vavo. Vanoti pavakasvika makore gumi nemasere vakanga vatoita vana vana. Vanoti kunyangwe havo vakaita vana vachiri vadiki, izvi hazvina kuvatadzisa kuti vadzokere kuchikoro. Vanoti vakatanga nezvidzidzo zveordinary level uye zvakavatorera makore makumi maviri kuti vakwanise kuwana doctorate ravo iri muAmerica. Dr. Trent vanoti shuwiro yavo yanga iri yekuti vavake chikoro izvo vakakwanisa kuita mushure mekuwana rubatsiro kubva kuna Oprah Winfrey wemari inoita miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Vanotiwo vakawana zvakare rubatsiro kubva kusangano reUnited Nations vasati vapiwa ruremekedzo rwepasi rose nemusi wemuvhuro. Dr. Trent vanoti vari kufara zvikuru nekuremekedzwa kwavachaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe nhasi manheru pachirongwa chichaitwa muNew Jersey.
Just humbled to be among the 10 women.
Ndiri kufara neruremekedzo rwandapiwa kuve pakati pemadzimai gumi acharemekedzwa muNew York nezvivakwa zvichaparurwa muguta iri nemuvhuro. Ndiri kufara zvakare nemabiko arongwa ekupemberera chiitiko ichi achaitirwa muNew Jersey nemugovera. Ndiri kukukokai mese kuti muve muri pachiitiko ichi.
Please come join me. See you in New York.
Mumwe wevari kuronga mabiko ekucherechedza Dr. Trent muNew Jersey, amai Lorin Magdalena Takaruza, vanoti urongwa hwavo hwemanheru anhasi huri kufamba zvakanaka uye vari kutarisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunge zviri pachiitiko ichi.
Tashamisika mufunge. Vanhu vari kubva kuAustralia, kuUK, makona ese enyika inoyi United States of America, vamwe vakatotanga kusvika nezuro kubva kunana San Francisco, California uko. Mai 20 vashedza vanhu vakawanda mufunge vari kufara navo. Nevana vechikoro vemukuZimbabwe vari kutanga mafirst year akauyawo, takawana mukana wokuvawanira masponsorship yekuti vauyewo kuzoona kuzonzwa Dr. Trent vachitaura.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti nyika iri kufara zvikuru neruremekedzo ruchapuwa Dr. Trent nemuvhuro.
Dr. Tererai Trent is doing Zimbabwe proud through a loaded
Nyika iri kufara nemabasa ari kuitwa naDr. Tererai Trent. Ruremekedzo rwavo ruchaita kuti Zimbabwe neAfrica pachezvayo zvizivikanwe sezvo guta reNew York richange riine chivakwa chaDr. Trent richishanyirwa nevanhu vazhinji pasi rose. Vachiona chivakwa ichi. Tiri kufadzwa neruremekedzo uyu. Mwari ngaaitire Dr. Trent zvakanaka.
God bless Dr. Tererai Trent.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo padande mutande reTwitter vachikorokotedza amai Trent. Mukuru weRosaria Memorial Trust muzvare nyaradzai Gumbo Nzvanda, avo vanova zvakare Goodwill Ambassador weAfrican Union panyaya dzekurodzwa kwevana vasati vabvazera, vanoti vari kufara zvikuru neruremekedzo riri kupiwa Dr. Trent sezvo zvichibatsira kusimbaradza vamwe vasikana vechidiki vari kutarisana nedambudziko rekurodzwa vasati vabvazera.
Tiri kufara zvikuru nekucherechedzwa nekukosheswa nekurumbidzwa kuri kuitwa mabasa aDr. Tererai Trent, vanova mwana weZimbabwe chiedza munyika yedu. Tarisa kwavakabva neupenyu hwavo, experience dzavo panyaya dzekukura, and also how then despite my challenges avo including the child marriage vakakwanisa kuzocommit kuti ndiende kuchikoro and then she got a doctorate and vavazotanga the Trent Foundation iri kubatsira zvakasimba kuno kuZimbabwe nechikoro chavari kurana. Saka inini I'm just so proud kuti here is a woman mudzimai anoziva kwaakabva uye achitarisira zvikuru kuti asimudzire nharaunda.
Vamwe vari kuremekedzwa nemusi wemuvhuro ndi Oprah Winfrey, muimbi Pink, vanoita zvemitambo Nicole Kidman, Jane Gorodow, Kate Blanchett, Janet Mock, Tracy Dyson, Cheryl Strayed naGabby Douglas anoita zvemutambo wegymnastics. Dr. Trent avo vane rimwe bhuku rinotaura nezvenhoroondo yavo vakasvika muAmerica nemusi wechitatu vachibva kuZimbabwe. Dr. Trent vakaberekwa muna 1965 kuKaroi mudunhu reMashonaland West, uye vane sangano ravo rinonzi Tererai Trent International iro rinoita mabasa ekusimudzira vanhu vari kumaruwa muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematare emadzishe anganzi maprimary court, nekunzwa kuti vanoshanda sei matare avo. Muhurukuro yedu tabata Ishe Nembire vaClemens Nembire vekudonho rekuCentenary kuMashonaland Central. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Ishe Nembire. Changamire Nembire, nhasi tinoda kumbotarisawo basa rinoitwa nematare emadzishe. Mungatiudza kuti munoshanda sei?
Mazita enyu vajonga akazvai vateereri vari mumatima neZimbabwe, ndinogamuchirai pachirongwa. Mubvunzo wenyu wamabvunzo avajonga mubvunzo wakanaka zvikuru. Matare emadzimambo ari pamutemo wenyika yeZimbabwe, asi takarerekera kuinonzi customary law, ichitonga netsika nehunhu zvinotevedzwa mudunhu ramambo iroro. Mambo anotonga zvikuru sei takarerekera kuno inonzi macivil disputes, nyaya dzokupokana nevanhu. Asi idzo kana dzadze criminal, idzo dzinoenda kumamagistrate. Madzimambo anotonga mhosva dzakati wandei. Semuenzaniso, ndingapo ini ndinogona kutonga mhosva dzingasvike 15 pasvondo roga roga, mhosva dzine chokuita nemakakatanwa anenge ari mhuri, kurambana zvipi nezvakangoti wandei. Madzimambo ane mabasa makuru sekutaura kwandaita ari muconstitution yeZimbabwe. Tiri paJudicial Service Commission tiripowo zvakare, tinotonga mhosva. Asi reyedu ichizi primary court munhu ane mukana wekuti aite appeal kuendesa nyaya yake kumberi kwamajistriti, kuhigh court, supreme court, constitutional court, labour court, asi dzimwe dzine zvekuita dzisiri panyaya dzechivanhu netsika idzodzo hadzisi dzedu vajonga.
Ko munhu akanga apikisa mutongo unenge wapiwa toti mamutarira kuti aripe opikisa kuti handisi kuda kuripa, munomuita sei?
Munhu kana apikisa, zvatinoita ndezvekuti kana tatonga nyaya pane mazuva atikatarirwa 30 okuti munhu anenge aita apiwa. Kana asina kuita apiwa mumazuva 30 madzimambo, tinotenderwa kuti tiite enforce execution, tenforce mutongo wedu. Asi regai nditi nyaya yemakunakuna yanyinonzi pachirungu incest, makunakuna iyoyo haina kwainoenda, haina apiwa, inoenderana netsika nehunhu huri mudunhu ramambo. Zvinototyisa kuti nyaya iyoyo ingasimudzwe kuenda pamwe, nekuti inyaya inoenderana netsika kuti kana wasangana nehanzvadzi muri veropa unotofanira kuripa kuti upomodze mhepo dzemunyika mamambo.
Madziche, munobvumidzwa here kuzodzinga munhu mubhuku anenge akanganisa kana apara mhosva achinzi atadza kuremekedza mutongo nezvimwe zvakadaro?
Zvinongoenderana majonga netsika, asi pane pamwe pokuti koiwo madzimbambo vanhu kana vachiuya mudunhu, handiti vanotsvaga nzvimbo mudunhu ramambo, vanotsvaga nzvimbo mudunhu ramambo, vopiwa nzvimbo mudunhu ramambo kubudikidza nasabhuku. Mambo ane nyika, sabhuku ndiye ane nzvimbo ane dunhu rake. Saka zvinongoenderana kuti zvaita sei. Pane pamwe paunoti apa pazanyanya apa, chiregai ndidai. But kana makatarisa constitution yeZimbabwe very clear kuti mambo ndiye muridzi wecommunal land, ndiye authority, ndiye ane simba mucommunal land.
Tinombonzwa vamwe vachinzi mapurisa amambo akaparadza mushavanhingi mushure mekunge aramba kubuda mubhuku kana kuti aramba kuteera mutongo nezvimwe zvakadaro. Munozokwanisa here kunge munhu iye achikusungisai nemhosva yekuti mamuparadzira midziyo yake?
Ya, vanhu vane kodzero dzavo kutongoti handinyatsoziva pamuri kunangana napo vajonga, asi zvinhu zvinongoteedzwawo mitemo yenyika kuti mitemo yenyika iri kufamba yakaita sei. Asi munongozivawo kuti munzvimbo dzemadzimambo, madzimambo tinosangana nenhubu dzakati wandei kubudikidza nokuti kana mapurisa edu chaiyo takati endai munoita execution kana kuti munoita attachment, vanosvikosanganawo nemabongozozo akadaro akadaro. Asi pozoitawo tumhosva tudududuku tinozongofambawo kunzi mambo vazodai vachitorera kodzero dzevanhu dzizodai. Asi zvinongotariswawo tichitarisa nemitemo yenyika nemabasowo anofanira kuitwa namambo kuti zviri kufamba sei.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Changamire Nembire, nguva yedu ndo yaita pfupi.
Aiwa, ndinotenda vajonga, ndinotenda ruzhinji rwevanhu nokuteerera kwenyu. Togara muri Nyararo tichiziva kuti tiri mhuri yeZimbabwe imwe chete. Tatenda vajonga.
Manga makateerera kuna Ishe Clemens Nembire vekuCentenary muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7, animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Chapungu 4, Capes United 2. Ngezi Platinum 1, Wange 1. Kariba 3, Tel 1, 0. Yada 1, Herentals 1. Blaway Chiefs 1, Black Rhinos 0. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, asi regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nezuro dzinobvisiswa mari yechibatiso nedare redzimhosva muHarare. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inozivisa mapurisa kuti icharatidzira zvakare svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu reMashonaland West. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Terry Wright Trent voremekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebsite inoti www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro manera nhasi, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube achikupai nhau dzendebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mulyela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Ncwabakazi 2019 ku Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye-Freedom House ithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukuthumba lokushaya abantu abamphikisayo.
Kokubotshwa khona ngokomthetho kufanele baboshwe, but ma kuwuhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani? Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngoshayayo.
Kodwa ibandla lezanu-PF lithi alitshelwa okokwenza zinhlanganiso ezizimele zodwa.
Asitshelwa i-Freedom House okokwenza thina njengelizwe yemithetho yethu ebusilizwe lethu, asitshele okokwenza ngabantu abaneenjongo zabo zokugaga kuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona.
Induna uKhulumani Mathema uthi induna uFelix Nhlahlamangwe Ndiweni ubotshelwe ezombangazwe hathi lokhu okuthiwa wakwenza. Abantu abansundukwele Melika bathi bethuswa yikubandlululwa okukhona eMelika kulezi nsuku.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakatesi lokhu sihlupheka. Lingakuthwa luhlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba kanye loluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu eFreedom House ithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele amise ukubotshwa lokushaya kwabantu abaphikisana lohulumende wakhe. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo likaZulu ngokuqhubekela phambili ebopha abantu abafuna ukujengisela emgwaqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni leZimbabwe. Abaningi abathunjwa lokutshaywa bacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensida ngamalunga ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa nguChamisa, uthi bayakusekela okwethulwe yi-Freedom House.
Siyamukela amazwi avela ku-Freedom House. Siyakhuthaza futhi ukuthini ezinye inhlanganiso ezinjabo, Amnesty International, labo International Crisis Group, labo Human Rights Watch, labo United Nations, labo bakwanisa ukuthi bathumele amaqhula khonale esingathi ngesilungu ama-delegations, ama-fact-finding missions, ukuthini bakhuze uhulumende weZimbabwe ngemihlola aseyenza le.
Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Abakubandla le-ZANU-PF bathi ngabasoze batshelwe okwenza inhlanganiso ye-Freedom House. Ayesizwe umnumzana Belief Gawule owake wamela itsholotsho edale le-Senate exoxa ngalokhu.
Asitshelwa i-Freedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusilizwe lethu, asitshele okokwenza ngabantu abaneenjongo zabo zokugaga kuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona. Abantu abaphambanisayo lapha eZimbabwe bayabotshwa, abayephula umthetho bayabotshwa. Ngako ngakulo munye oyabe botshwe ngendlela engayisiyo kumbe kube lokugaga, akuripoti emapholiseni kulandelelwe bona abayekwenze ngendlela engayisiyo babotshwe. But lapha eZimbabwe asithathe ama-instructions from i-Freedom House ukuthi sithathe silandele khona kwabakutshoyo. Thina sihlangele ilundelo loluntu olukhona kusisekelo umbuso welizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa bona abakutshoyo lapha ukuthi kukhanya ngazani khonoku ukugandwa kwabantu, abanye bakhahlamezwa,
abanye konke kunjalo nje kukhanya kwenziwa ngokhulumende ngakuthi uhulumende kumele abophe kulabo abantu abakwenza khonoko kambe kungenziwa khonoko
mina ngithi kipa akukho khonoko izinto ezikhulunywayo mina ngiyakuya ngekwala khonoko kodwa umuntu ngayelande siyabothwa edala icala engabantu bese create esi story ngakhonoko tough luck because ihulumende yethu eZimbabwe ingokulungisa kuphela lokho kunye xa kukhona ama cases anjalo abantu abayenza into zokuganga lokho kuzatholakala ngoba akuswelakali vele tips zakho zokuswelakali ingane eSouth Africa iMarikana badutshulwa abantu ngamapolisa bafa iMarikana inalana badutshulwa abantu bafa bedutshulwa ngamapolisa kakhulumende bafa abantu kwayenzwakalani kwaba necommission of inquiry kwayenziwa yonke into kungayisho ukuthi ulungelo lolontu kalinanzwa kodwa kuyikuthi abamapolisa labo bathi bona sasesibona impilo zethu zasesengozini but khona kokwenzakala eZimbabwe akusiqiniswa ngabantu abafuna ukuthi badala umumo wokuthi basifake emumeni wokuthi bagcwalisise indawo yabo yamasayensi ukuthi uhulumende weZimbabwe ayihloniphi ulungelo loluntu ayisikho indaba ezivunjwa ngabantu abafuna ukuthi bagcobe uhulumende wethu abonakale emubi kwi-international community yikho ababudingayo abantu abasebenza lesitha laba bantu lawo
womnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye esejolojo uze sihlaziye udaba lolu sixoxele lengcwadi kwezombusazwe umnumzana Bekuthemba Nkalonde
akulunganga phela ukuthi ngensuku zanamhlanje sithi singabantu banye sibe lokho esigijimisana kulokuthi sixoxe sigijimise amanje siwafaka ekuthini sigijimisa abantu siwafake ekuthini silweni lendlala kulokuthi sibe sisilwa sibayihlekisa kwayo kwezinye izizwe mawathi uyabheka ngensuku zanamhlanje amanye amazwe bafaka i-effort ekuthuthukiseni amazwe abo but thina kukhanya siloke sigijimisana njengembuzi ledonki uyabona singabantu banye ngicabanga ukuthi okokuqala kusa ilizwe emuva asikho competitive namanye amazwe thina sibhizi lokho sigijimisana sodwa bese uthi uyabheka indlela inzondano ephakathi kwelizwe nayo ayisisindawo engicabanga ukuthi ukuba nje njengomongameli kube ngathiwa mhlawumbe nayo uyakubona ainvestele amandla ekuthinini ilizwe lithuthuke kulokuthi sibe lokho esigijimisana kungekho into angiyiboni mina into ebangwayo lana ngoba wonke umuntu unamaphutha ma uphazamise ngapha kuqondiswane sikhubekele phambili but lokho ukuthi kuyogijiswa kubotshwa abantu bechaywa ngapha izinto ziyadula ngapha into zikhuphukane engicabanga ukuthi nalo i-leadership yelizwe kufanele angazi noma bona bakubona kwawo bama-side lezi zinto abantu abakhuluma ngazo bekhala on the ground abaziboni okanye baphila kwenye iplanet
nxa sikhangela ngalondi lapha ngalokho okwethulwe yi-Freedom House ethi kumele abantu laba abayibo abakhahlameza abanye babothwe kambe bangabothwa yini
kunzima babaduba ukuthi abantu labo baboshwe ma kuwuhulumeni nguhulumeni uhulumeni angeke azazivota uyayibona ukhulumele uyabe kuqhaba ibhola esekhoneni agijime aluheda elihedele emapalini so okokubotshwa khona ngokomthetho kufanele babotshwe but ma kuwuhulumeni wenza lokho uyabotshwa mbani sizokhuluma sikhale ungakhuluma kube ngoshayayo khona kubuhlungu ngoba ma ungathi uyabheka kwayena umongameli uye wabaleka elizweni esithi ubebalekela wakubeka wathi mgabe stocks but namhlanje se ulelinye iculo lele laba abantu ababiza ngama-dogs kwasekuqaleni asa-understand ukuthi sephila nabo njani sebasebenzisa njani kwabanye abantu endaweni ukuthi kube ngathiwa mhlambe si-investa siqhubekela phambili ekuthini ilizwe lithuthuke ilizwe lisemuva leliyana okuthi bawulicompare namanye amazwe nje lokho kusabhalwa ezinye izinto nge-pen okuwukuthi sisemuva kakhulu okuthi kube ngani yilapho esifaka khona i-effort earning but ukuthi bangaboshwa babadube mina kangiboni angiboni kusenzeka ikakhulukazi uma kusenziwa nguhulumeni ngoba ngithi yezwa ma noma ubanxusa emoyeni ukuthi babuye bayayidifenda le nto asiyazogawule bayadifenda bathintini but okungelona iqiniso nengane encane iyabona ukuthi anakudlalwa ngabantu nje hayi kuboshwa kangiboni kwenzeka babadube ngoba ngama-agensi zikahulumeni ayenza khona lokho so uhulumeni akakwazi ukuzibopha
umnumzana Bekuthemba Nkalonde yingcwedi kwezombusazwe ezimele yodwa sixoxela esejohannesburg kwele-south africa kusenjalo amapolisa avimbe amalunga ebandla le-mdc abefuna ukuthengisela emgwaqweni echinoyi namhla kulandela akubayenze eharare kobulawayo egweru emaswingo lemutare okunye njalo kwenzakale namhla isiphumile enkambeni yamapolisa inkokheli yenhlanganiso yababalisi ebotshwe izolo ithole ugwalo oluveza ukukhonona kwayo ngeholo eliphansi obekumele lunikwe iziphathamandla zikahulumende inikwe isibambiso sebail ngumthethondaba
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesithathu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Abantu abansundu kwele Melika bathi babhekanele nkedaba ejabi esabekayo eveza ukuthi bazondwa nguhulumende kamongameli Donald Trump. Lo ngumbono wabantu abansundu abangene umhlangano omkhulu eNorfolk State University eVirginia obuhlolisisa ukuphathwa kwabantu ababeyizigqili kwele Melika kusukela ngomnyaka ka-1619 kuze kufike ababethunjwe kwele Angola. Umbuthano lo obuqoqwe likholiji leli kanye lomsakazi kaZulu we-Voice of America ubulesihloko esithi Africa to America, the Odyssey of Slavery. Ubugqili babakhona kwele Melika okweminyaka edlula amakhulu amabili. Akade bedlana ingqondo kumbuthano lo bathe kuzwisa usizi ukuthi abantu abansundu lokhu bebandlululwa kwele Melika. Usikhuce mfundo Gloria J. Brown Marshall ofundisa ezemithetho eJohn Jay College uthi kuqhubekela phambili ukubandlululwa kwabantu abansundu kwele Melika. Uthi owamanje kusobala ukuthi sokulabantu abaningi abamhlophe abakhonza ezokubandlululwa kweminye imihlobo ikakhulu abantu abansundu.
White nationalism has appeared many times in this country. White nationalism followed the Reconstruction period of 1877 when the federal government had made it safer for African Americans who had been newly freed in 1860, had been voting since 1870 to actually have a role in this government, a voice in this government. And so the Jim Crow era actually started much sooner than the 1900s because they had the poll tax, literacy tests, grandfather clause, and of course just downright terrorism.
Waqala kudala ngesikhathi kule mithetho eyayisaziwa ngokuthi iJim Crow iyayilokuncindezela omangalisayo abantu abansundu njalo yayincindezela ngendlela ezijeneyo ezigoqela imithelo yetax lokunye okwakukhanya ukuthi ngokuncindezela abantu ababeyizigqili. Loba kunjalo abantu baphumelela ukwenza lokho ababekufuna. Kukhanya engani kulabanye abantu ababengafuni ukuthi kube lo muntu omnyama uBarack Obama ukuthi angene eofisini kamongameli. Lokhu akumelanga kusibisele emuva.
And this white nationalism is also a reaction to President Obama, a black man in the White House. And this idea of white superiority, white identity, has to be something that's above people of African descent, and that's why they're going out of their way to secure white superiority by any means necessary and undermine once again the progress of African Americans.
Lokhu kusekelwe nguyisikhuca mfundo u-Associate Professor Robert Trent Vinson osekolijini ye-College of William and Mary ofundisa ezembali yabantu. Uthi inketabejabi kwakuyindlela abamhlophe ababefuna ukubusa ngayo umhlaba wonke jikelele.
That idea of white supremacy that we see with enslavement, all those 246 years of racial slavery, we see it continuing with colonialism in Africa and in the Caribbean, right? And we see that with apartheid in South Africa. We see that with Jim Crow here. So this was a global phenomenon. There was a global color line. There was transnational white supremacy that we're still dealing with in this day and time.
Lokhu kwakungokomhlaba wonke jikelele. Kwakungalami ngcele ukubandlulula lokhu.
We have a current president who speaks very openly about whose country this might be and whose is not. He's anti-black, he's anti-Mexican, he's anti-Muslim.
Silomongameli okwamanje okutaza konke lokho ukhuluma ngokuthi ilizwe ileli ngelikabani.
And he makes that clear in his utterances. And so we're dealing with that legacy even today.
UTerry Brown, usuperintendent weFort Monroe National Monument, uthi kuyamangalisa ukuthi abantu abansundu lokho bephila ngendlela ababehlupheka ngayo.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakatesi lokhu sihlupheka. Le yimbali emangalisayo yabantu.
It's a true survival story, if you will.
Uhulumende kamongameli Donald Trump wamanje uyaphika ukuthi ubandlulula abantu abansundu labanye abadabuka kwamanye amazwe. UTrump uthi yena kalanketa bechavi ngitsho kancane.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela. lwa mshweshwe
namela nampa bafobembula
lamlela
weze mapandleni namhlanje induna yezansi emandebeleni ukhulumani matema usecodoze inyathelo likamanti elokugweba induna uFelix Dlamangwe Ntikweni uba ayibika entolongweni phose okweminyanga ezingamajumi amabili esithi lokhu kudalwe ngezombusazwe intethelo ezindaba yethu Albert Ncube usethulela lolu daba.
UMathema owesiqintini sewilonke esabelweni seMathabeleland South uthi kukhona ukunuka santungwana kwisigwebo esaphiwa induna yentaba zinduna uNdiweni. Ekhuluma esemhlanganweni wokulwisana le nkohlakalo oqhutshelwe eGwanda izolo, uMathema uthe kusobala ukuthi kwangenela ezombangazo kulolu daba.
Ubebeyani umfeki uba phakathi kwesigaba obabuyaliwa ngabantu wonke. Njalo ungakhangela livalo damage ukuthiwa wayenza is about 300 pound which attracts to 2 years. Akuvumi. It's not equivalent. Ngabe kube equivalent. From my own analysis, I'm not a law fundi. He was not supposed to go to jail for that. I think into yangkhona maybe ile political hand.
UNdiweni behlezi echothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phambilini ngokugwetshwa kwakhe. Amagqwetha kaNdiweni sehambisele lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court elwisa ukuthi uNdiweni akhululwe. UMathema uphinde wasola inkokheli zombangazwe ngokufuna ukuncindezela uZulu ikakhulu kwezokugwetshwa kwegolide kulomhlubulo welizwe.
Ama-politicians, they must stick to politics, but leave him ama money activities for other people that are doing nothing. And they will surrender a political power, a political muscle to tease laba bantu abayo abafaka esikhundleni. And many times those people, if they are elected, they become gods. We fear them, but you are the one who put them into offices. He can influence, and that's part of corruption also.
Kusenjalo uZulu emaphandleni sebhekanele indlela embi kulesi sabelo njalo inkokheli zithi sokufike isikhathi sokuthi uhulumende aholise umumbu wonke nje umuntu osemaphandleni. Indlala le iza ngesikhathi sekulokusilela komumbu elizweni kanye lokuqonga kwentengo yempuphu kude uZulu emakhaya useholiswa lenyawuthi. UMnumzana Phineas Maphosa ukhansila kaward 14 eGuyu uthi isimo sesisibe emakhaya.
Isimo sendlala sikhulu kakhulu baba, ukudla okuya kuncinyane kakhulu ngoba abantu esibakhangeleleyo abahola kwakathi sabathola ukudla okuthiwa ama-vulnerables balutshwane kakhulu ikakhulu. Okusikhangelayo ukuthi ukudla khona kwakho ikakhulu kadesi ngendlala esilakadesi naleyi, otherwise nga bonke nje abantu bayazuza ngoba kusokusiba nzima kuba ukuthi abantu bakuthola ukudla. One, abanye lezimali azitholakali.
UNkosikazi Santa Ncube Estezi uthi bathola nzima ngendleko zokuthola amabele lawa beyasusa lapho afikela khona bewasemakhaya abo.
Ngoba amabele ayafika esimpumpumpu adlula kithi emnyango wethu khonapho. Isimpumpumpu ngenye ward 7. So thina amabele sibe siwabhadalela kabili sakubona ukuthi asikwanelisi ngoba imali vele asilayo. So ukusuka eGwanda kusiye esimpumpumpu kuthiwa i-$18. Ukuthi siwasuse esimpumpumpu esiza kithi wona edlule kithi $15.
Abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli iningi ngele maphandleni lizafuna uncedo lokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu nakene. UMnumzana Eugene Dube oyincwethu kwezokulima esebenza e-AgriSeeds ukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezingafuna izulu eliningi ezifana lamabele.
Ibele esihlala abathi iwitza alidliwa zinyoni leli bele ngenxa yokutinta komkhathi okhona elizweni. Sikhuthaza amafamazi ukuthi bona kabalime amabele balime futhi lomumbu lo ophangisayo. Sikhuthaza futhi amafamazi kabalime le nyawuthi.
Lobanje uhulumende phethe sithi uzathatha amanyathelo ukuze uZulu engabulawa indlala. Akula sekwenzile ukwenqabela indlala emaphandleni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba, liphume le ndaba.
lingali chona njani zulukani ndaba sedibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana magazine Mandawa isakhamuzi sesinampongo eBhinga.
Ya mnumzana abantu abaningi nxa ukhuluma ngeBhinga babona ngani indawo engaphumelelanga engaphucukanga esemuva kakhulu kodwa ngifikile mina lapha ngiyazibonela ukuthi hayi akunjalo ungathini wena lo.
Ya iBhinga vele bonke abantu bajonjalo but bangafika bayabona ukuthi hayi iBhinga yinhle kakhulu njengangapha ngikhona mina eJenseni amanzi bayabona sibe ukuthi kuhle eBhinga sibe.
Kodwa basebe baningi yini abavela kwezinye indawo zelizwe bebuya bezovakatshela eBhinga la lali babona.
Ya kodwa sibaningi but ya abalungu hayi thina abantu bamnyama baningi babuya.
Manje ubona ungani abantu bayakwazi yini ukuthi iBhinga inhle kangaka okokuthi badinga ulwazi ukuthi babekwazi kumbe bayakwazi kodwa bafuna ukubuya?
Abanye abakwazi kuhle ukuthi iBhinga inhle njalo ngoba balutshwana abantu ababuya but bangafika bayabona ukuthi kanti iBhinga inhle.
Yona iBhinga singathi nxa usithi inhle ngaphandle kwalokhu esikubonayo ungathini? Abantu bakhona banjani, bayamukela abantu njalo baphatha njani abantu abavakashileyo?
Hayi iBhinga ngapha bangavakatsha abantu sibaphatha kuhle kakhulu.
Siyasizwa abanye besithi iBhinga yindawo lapho okugcwele khona imbanje okubhenywa khona, kuliqiniso yinto?
Ya lokho kuyiqiniso ngoba abaningi ivini babuya bavela ngaphi babuya wathi iBhinga nembanje so khanya bayazithola khona ngapha iBhinga
ziyatholakala. Kodwa bona abantu beBhinga bayazibhema kakhulu yini kumbe ngabantu ababe bebuya bezozithenga?
Bayabuya bethenga labo abaningi abayabhema.
Siyabona ukuthi umfula lo uZambezi useduze nje khonapho uthi ungacapha uyafika eZambia. Ulubunjani bohlobo babantu balapha eBhinga laseZambia?
Hayi eZambia kulapho uchiyano ngoba sasihlala ndawonye eZambia sazovalela umfula amanzi sezicwala kakhulu sazoseparetana. Amadonga bethiwa kula madonga abanye baningi bangikhona bangale eZambia thina ethi sabuya ngapha othi wabi amanzi azoba maningi.
Isiko lwenu lalwa khona ngalo luyafana?
Luyafana naye awushiyananga.
Umntwana oyintombazana sizwa kuthiwa uyafundiswa ukuthi aphathe njani indoda ekamelweni, kuliqiniso?
Kuliqiniso but kwakathesi hayi abasayenzi, kudala babenza. Kathesi kwagcwala basebenza komachechi-chechi so kwesintu kwemasuka abasayenzi kakho.
Kodwa bona bayaziphatha yini abantwana abangamantombazana beBhinga?
Besidongena bayaziphatha.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Alright, ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana magazine Mandawa isakhamuzi sesinampongo eBhinga ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande okwamanje othi sikhangeleke esibhadalane labasifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Dendai Masocha, umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo. Unkosazana Masocha ubebotshiwe. Sixoxa ngokwenzakala kuleli bandla kulandela ukuvinjelwa ukutshengisela emadolobheni athile.
Ngizwa yebo yekuhle ukuthi sengiphande kodwa akulanto ukuthi akulankululeko. Ukubuyela sabuyela mhla ka 3 September njalo entilongweni akulanto enhle phakathi. Sabumbatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli, akunakudla ngithi gwadla phakathi entilongweni nxa ungasanathanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akulamanzi ichemba kayisilashwa khonaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber two uyayenza konke omunye ekhangele vele aso ndawo yokuthi ngaphile umuntu sibili aphile phakathi
isizathu senu sokutshengisela yisiphi elibona ingani sikhathaza kakhulu abesifazane
singabomama sinje ukuthi imbizi ichwathe kumbe ngipheke ukudla yimi ukuthi abantwana bedle yimi lokuhlupho lalokudubo libona mina umama kunjenje ezindlini zethu akula kudla ezindlini hlala amadoda angasebenziyo imbizi amkhona zisuka zibe ziningi ngoba endlini nxa kungasela mali kungaselani labantwana esibafundisayo sebejele basezindlini abanamisebenzi akula lutho phinde futhi ngithi ngibuyele evening ngithi ngibuyele khona entilongweni apho esasikhona khona empilo yesifazane kuqeda amalanga amabili ungagezanga ngani liyakwazi ukuthi kuthiwoni kwesinye isikhathi yabo sesikhathini yino akulamanzi akulani vele impilo esiyiphilayo elizweni njengabantu abangabomama ibuhlungu kakhulu ibuhlungu kakhulukutela manga
ebantwini abatshengiselayo sabona labesifazana labo betshaywa
yikho okutshengiselayo phela ukuthi ezimbabwe lokho kungakhululekanga lokho kufanana lokuthi lokho sithile esikhathini abantu bona labana abazele besizwe kwakuvele kungcono akuthwale ngalesana isikhathi sokuqala kunalokho esesikho khona ithi futhi ubona abesifazana besesaba ukujoyina even ipolitics ngoba engakhuluma ukuthi lokhu lalokhu kubuhlungu somele atshaywe ahlukuluze umuntu ongumama etshaywa ngumntanakhe amzeleyo ngithemba labona even ama-videos umuntu ongumama sethe daxa esitredini betshaywa so kubathelela ukwesaba ukuthi bebuye nabo beziveze nabo bekhuluma intukuthelo abanazo lezinto phakathi kwazo elizweni labo ubuhlungu ababutholayo kodwa engingakutsho ukuthi abamama abathwele nzima abantu besifazane abathwele nzima elizweni lethu kubuhlungu kakhulu
sezwa le nhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation isithi nxa kutshengiselwa ukwande ukuthi abesifazana abagogekileyo kumbe asebeluphele behlukuluzeke labo lifisa ukuthi bephathwe ngokwehlukileyo yini kumbe labo bephathwe njengomuntu wonke
mina engakutsho ukuthi umuntu wonke akaphathwe okufana nayo abesifazana phinde ngikhulume ngimelele bona ngithi yeah, they deserve a special treatment ngoba especially bona labo okhuluma ngabo ukuthi engxenye abagogekileyo bazabuya njani bezetshengisela ngoba bayakwazi ukuthi ephakathi kokutshengisela songathitha imigobho songathitha amalokhu zento kokuthela amanzi kungathitha le mbhobho uyasiqombani kwi-wheelchair mbani ozagijima layo lanxa besithi ukutshengisela akukhululekanga ukuthi bengaphuma injongo ayisozivezeke kalula ngoba bayazama ukuthi vele abantu bengatshengiseli khona kuthana kodwa ukuvimbela ukuthi abantu bengatshengiseli kokutshengiselayo ukuthi kukhona ukukhalasa ntungwana kukhona kusegudwini ngoba nxa ungumuntu omdala ungumzali ungafuni ukuthi abantwana utshaya abantwana ubavalele egabheni kukhona okukhulu okuvalayo ungafuni ukuthi umakhelwane akuze so khona lokho befekthi ukuthi bavimbele ukuthi abantu bakhulume that shows ukuthi ikhona into enkalakathi efihliwe engamela ngizwakali
ubona ingani ibandla lakho le-MDC lingaletha ubungcono yini kuyikuthi yilo elingangena embusweni
liyaletha ubungcono kakhulu kakhulu ngithemba labona kuqala lize lingene iminyaka engu-4 laphana ne-inclusive into eziningi zatshintsha khona kuthana ingcoswana yeminyaka nalana kwatshengisela ukuthi labantu abalobungcitshi abalolwazi ne-ikhonomi abangalidrayive ilizwe lilethi inguquko lilethi utshintsho olumangalisayo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Dendai Masocha umgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo
siyabonga kakhulu-ke sithandekile Mhlanga okwamanje-ke sike sizwe umculo kasisasenkosi Mgandla usanda kwethula-ke idlaladi kumbe ngithi ingoma ethi ngiyavuma I do
bonani bantu bakithi igama ngusisa senkosi ngiyathi umhlabeleli wemasikandini lesi ngilami elisha
elisilo na ngiyavuma I do engihlabele khona le platform one lo Moses Ngwenya owe my soul brothers is the wedding season aziwe.
Leyo ke inzwisa kuphela ke ingoma kaSisa Senkosi Mkandla lidingeke ku-iTunes lendawo ezijeneyo. Singahlukani ngokuthi sikhangele okade zilandela kade zikhokela indawo lamhlanje. Inhlanganiso ye-Freedom House ithi kumele uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukudumba lokuthi abantu abamphikisayo. Induna uKhulumani Matema uthi induna uFelix Hlahlamangwendiweni wabotshelwa ezobangazwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu oluvelisayo wonke ebusidube.
Past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.